Ongorweni inobata kuti kushaikwa kwemari kuri kukonzera kuti kuve nemitsetso yakareba zvikuru kwazvo pamishina inopa mari uye pamabhanga. Uye vanhu vakugara kwenguva yakareba zuva rose vazhinji vacho varipo vakamirira kuti mari iwanike. Ava vanhu vanofanira kunge vaine mabasa avanenge vachiita uye vanofanira kunge vane mhuri dzekuchengeta kudzimba. Uye havana chokwadi netarisiro yekuti mari yacho vachaiwana here nenyaya inongoramba ichitaurwa yekuuya kwemabhonzi. Saka panoti pane kutarisira kuti mari hanjasi yakazowanika uyepo kuti kumira kwenguva yakareba mazuva amwe vachitomukira kuenda pamapiwo vasingawane mari yavo. Mapiwo atakafamba ekupsds dsc kzb necities yetu yebhatri dzemashinji atakafamba sa4 October taiona kuti vanhu vazhinji vangazi vanga vachininyuta uye kwekutanga vanhu vanyatsoninyuta pachena asina zviya zvinongogunun'una vaitotaura pachena kuti zoda mari dziri uye vachiratidza kuti vari kushushikana kwazvo. Saka takaona kuti izvi zvikasagadziriswa vanhu vanovagara vachinyuta ndizvo zvakawanda asi nyaya yekuti mari yavo havasikwanisa kuiwana uye vagara kwenguva yakareba uye havana chokwadi kuti mari yacho vachaiwana zvekare here zvinozokonzera kuti vanhu varatidzire zvekare.
Saka imi zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe matanho apa munokurudzira kuti hurumende itore kudzivisa kuratidzira kungazongoitika uku?
Zvinoti danho rekutanga nderekuti sezvo vanhu mari dzavo dziri mumabhengi vachiziva kuti vakaisa mari mumabhengi uye iri mari chaiyo, dai hurumende yaita zvokuti vanhu vakwanise kuwana mari dzavo vabvisa mukana wavakaisa wayo wekuti limiti pazuva uya vanhu vakwanise kungotora mari dzavo vaende. Ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti dai hurumende yagadzirisa upfumi hwenyika kuti vanhu vave neconfidence kuti vakaisa mari dzavo mumabhanga umu dzinoramba dzichishanda uye vanokwanisa kuzoaccessa mari dzavo.